vachipa humbo kuparamende zvichitevera chichemo chakakwidzwa kuparamende nevamwe vagari vekubudiriro chekuti kanzuro yeHarare iri kutyora kodzero dzavo nekuvashayisa mvura. Vakafanira kubata chinzvimbo chemunyori wekanzuro yeHarare injinia Pakamile Moyo vati ichokwadi kuti kanzuro iri kutadza kupa vagari mvura yakakwana nekuti mvura yairi kugaya ishoma pane inodiwa neguta rese. Vati izvi zviri kukonzerwa nekuti mvura yave shoma muHarare, zvigayo zvemvura zvishoma uye zvasakara. Vatiwo mapaipi emvura asakara zvekuti mvura yakawanda iri kurasika mumapaipi aya. Vamoyo vati Harare inoda mvura inoita mamegarita churu nemazana maviri pazuva, 1200 megaliters, asi vakati vari kugaya mvura inoita mamegarita mazana matatu nemakumaviri, 320 megaliters. Vati Harare inokwanisa kugaya mamegarita mazana manomwe, 700 megaliters pazuva kana zvinhu zvakanaka. Vati nenyaya yekushomeka kwemvura, misha inogara vashoma yave kuwana mvura mazuva maviri pasvondo. Misha inogara vakawanda ichiwaniswa mvura mazuva mashanu pasvondo. Pachichemo chevagari vekubudiriro kudzimba dzeCaps, vamwe vati pakavandudzwa musha uyu pachivakwa dzimwe dzimba zviuru zvishanu, chigayo chemvura chaifanira kushandiswa nedzimba idzi hachina kuvakwa zvakanaka, izvo zvave kuita kuti nzvimbo iyi iwane mvura kubva kuchigayo chinoshandiswa nemimwe misha yose yebudiriro. Mumiriri webudiriro muNational Assembly, avo vane venhenge yekomiti yeparamende inoona nezvematunhu, vaCosta Machingauta veMDC Alliance, varatidza kusafara nemashoko ataurwa navamoyo vachiti nyaya yekushayikwa kwemvura yave kukonzera zvirwere munzvimbo iyi.
Kune maareas asina mvura for more than emanzi oro ndinokwanisa kuwana mvura kana ndaita laki kamwe chete pawiki 2 AM 5. Saka ndoda kungoti ipapo vanyatsotsanangura ende vachitaura kuti information yava kuzotiudza kunoku vari kuipfora kupi, vari kuiwana paground here kana kuti vari kungozviita vakagara muofisi. Ende kana vakagara muofisi hazviiti here kuti vaende panzvimbo sevakuru vekanzuro vachinozvionera vega kuti zvavari kutaura kunoku nezvitira paground zvakafanana here?
Sachigaro wekomiti inoona nezvematunhu Reverend Miriam Chikukwa veZANU PF vatiwa havasi kufara nenyaya yekuti mvura inouya pakati peusiku mumisha yakawanda.
Kana mvura ichiuya pakati peusiku vari kureva kuti vanhu varara kwaswera kubasa vanofanira kumuka pakati peusiku vachicheresa mvura, nekuti nyaya yemvura iri kucherwa usiku ndainzwa kwakawanda vanhu vari kumuka pakati peusiku. Saka ndinoda kuziva kuti wavanenge vachivhurira usiku ndivanhuyi vanofanira kumuka usiku vachicherera mamvura.
Asi vamwe vati nyaya yekuti mvura inouya nguvai inoenderana nemamiriro akaita nzvimbo, vachiti nzvimbo dzakakwirira ndidzo dzinononoka kuwana mvura.
Kana kuti budiriro 3 tine area yatinoziva reservoir level rikaita less than 2.7 meters vanoshaya mvura because vari pahigher ground. Saka sometimes now those areas dzinenge dzichishaya mvura because neelevation yazo, but usiku demand panoita low inogona kuzobuilda hapo mvura yosvikako. That's why you find kuti vanhu vanozowana mvura usiku. It's not deliberate on our part kuti vanhu vache mvura usiku.
Vamwe vati vanovimba kuti dambudziko remvura muHarare rinogona kupera chete kana madhamu ekunzvi nemusami achinge avakwa. Vatiwo kanzuru ichishanda nemamwe masangano anobatsira pamwe nerutsigiro rwairi kuwana kubva kuhurumende pasi pemari dzekuvandudza matunhu kana kuti devolution, vari kuvandudza zvigare zvemvura pamwe nekutenga mapaipi matsva. Mukuru anoona nezvemadhorobha nematunhu mubazi rezvematunhu vaMike Mazai vati zviri pachena kuti nyaya yekuramba pachivakwa dzimba pasingavakwe madhamu nezvigare zvemvura ndiyo iri kukonzera dambudziko remvura muHarare. Vati hurumende iri kutsigira kanzuro yeHarare kuti ikwanise kupa vanhu mvura yakachena, asi vatiwo vagari vanofanira kubhadhara chikwereti kukanzuro icho chave kudarika mabhiriyoni 10 nemazana manomwe emadhora emaRTGS. Asi dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzakaita sava Joel Gabuza veMDC Alliance havana kufara neumbo hwekanzuro yeHarare vachiti vange vachinzwa kuti dambudziko remvura muHarare riri kugadziriswa kubva muna 2013 asi riri kutowedzera. Pabhajeti rave remabhiriyoni 44 emaRTGS regore rinouya, kanzuro yeHarare inoti mari zhinji ichaenda kumabasa ekuwanisa vanhu mvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.